Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuti munokwanisawo kutiona paFacebook. Iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo mukanzwa vanhu vari pamberi kutaura izvi, izvo mukanyambotarisa hutongi hwavo izvi kana pakuya nekusimba, hutongi hwauya nepfuti. Kutonga kwacho kunotongwa futi nepfuti. Saka kana achitoda kuzonyaradza pfuti, unoshova kuti pfuti dzacho dzinonyaradza ipfuti dzipi dzenge dzichinyaradza.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vopeta musangano wavo wepagore kuEthiopia nhasi. Zimbabwe inoti inoda mari inodarika mamiriyoni mashanu kuti ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus chikapinda munyika.
Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Kuti dzim dance munoiziva zvakanaka, inotambwa nevakadzi vasina kupfeka.
Muchirongwa chedu chemimhanzi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi Thomas Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica avo vari kuAddis Ababa, Ethiopia pari zvino kumusangano wechimakumi matatu nematatu vari kusangana paspedingindira rakanangana nekumisa hondo dzemuAfrica kuburikidza nekunyaradza pfuti kana kuti silencing the guns, vari kuti vari kuti vane chivimbo chekuti dingindira ravo iri richazadzikiswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisawo ruoko rwavo pachibvumirano chekuti vapote vachiongororwa nevamwe vatungamiri panyaya yezvematongerwo enyika kana kuti African Peer Review Mechanism, chinova chirongwa chakaparurwa muna 2003. VaMnangagwa vanoti kuisa ruoko rwavo munongedzo wekuti vakazvipira kuvandudza nyaya yeutongo hwejekerere muZimbabwe vachitariswa nevamwe vatungamiri. Mukuziya nezvenyaya yemusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vatamuka Chirimamboa.
Tingati zvinhu zvekungotaura zviya zvatinongoti zvainzi nevakuru manyatsamukano ara wakurota ichiyamwa mukaka. Nokuti ukatarisa utungamiri hwavo kubva zvavapinda pachigaro tichienda pamaelections tichibva tauya nezviri kuitika munyika nezviri kuitika muZimbabwe, hauoni zviri kutaurwa zvichienderana zvichinge pachiratidza kuti vanhu vari kushuvirawo kuti dai munyika mavo mai muno kutongwa mune zvakanaka kune jekerere. Ndingati izvi ndoiya inozi pachirungu inozi public relations yavari kuedza kuita. Vari kuedza kuti vaedze kuti vatengesewo nyika yavo vachiedza kuti vadini vanhu vaigadziridze kana kunakurudza, but hatisi kuona zvinhu izvo zvichikwanisa kunge zvichizoitika pautongi hwavo. Kungotaurawo tingati zvingangove zvishuwo, asi uri kwatitarisire zvinhu zvizhinji zvakawanda hatinenge tichizvinyebera chaizvo, anenge atori mahumbwe chaivo.
Asi tichitarisawo iyo nyaya yekuti vanasawira vako vanouya vachiongorora basa ravari kuita kana kuti yavari kuti peer review mechanism, inonyatsoshanda here iyi muAfrica?
Kana takainingira pakunyorwa kwayo pabepa, chinhu chinoratidza kuti chakanaka zvikuru sere. Asi kazasira maitirwo ayo, hatisati taona petinganyatsoti apa yakanyatsoita kufamba nemazvo. End uyezve tinozviziva kuti even panoyaiwo mabato akaita saiwaya achiuya kunotariswa, vachitarisa zvinhu hapana kunyatsotariswa kana kuongororwa kunenge vachimbonyatsoitwa. Zvinhu zvingoripo zvokuedza kuti zviteedze kunakurudza zvinhu zvatinoitizwa kuti hazvina kunaka, asi ngezvekuedza kuvharavhara kuti vavo vakwanise kuti vakwanisawo zvitengesa kunyanya kune idzo nyika dzinobva mhiri dzezo dzekuwestes, kuti vaedze kutaura kuti hai taa kuchiita zvedhemokrasi, taa kuchiita zvejekerere, saka tofanira kunge tichidai. But asi tinoziva kuti pakuitika kwazvo hakuna kwetingati pane zvinonyatsofamba panyaya izvi idzo dzeAfrica dzetingati kwanzi vamwe vavo vanenge vachizvaya kuzi ishamwari dzinenge dzichingoya kuna dzine maitiro umwe
tichitarisawo dingindira riri kuAfrican Union kana kuti timu yavo gore rino vari kuti varoda kunyaradza pfuti vachiti varoda kuona kuti muAfrica hamunyanyoite hondo dzakawanda wanda dzatiri kuona zvinokwanisika here izvi
idingindira rakanaka chaizvo zvino zvinokwanisika kana kuti dai paiva paine yetingati political will pachirume kana kuti paine vanhu vanenge vachida kunyatso kuita zvinhu izvi kuti vari kuda kuti tinoisitazvipira kuti ndo kwatinoda kuenda asi tikatarisa zviri kuitika ivo mukanzwa vanhu vari pamberi kutaura izvi ivhe mukanyambotarisa utongi hwavozve kana pakuya nekusimba utongi hwauya nepfuti kutonga kwacho kunotongwa futi nepfuti saka kana vachiti vanoda kuzonyaradza pfuti unoshova kuti pfuti dzacho dzinonyaradza ipfuti dzipi dzenge dzichinyaradza pane vanhu ivavo utongi hwavo ndehwekuti hunoshanda nepfuti saka tingati ndosandati zvakangoita semapublic relations zvekuti vanhu varodai kuedza kungozvinzwochi kuzvinakurudza but asi sinoziva chiini hapana zviripo imvura yakabvongodzeka izvi chaizvo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vatamuka Chirimambowa vachitaura vari parunare muSouth Africa zvichakadaro mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuva sachigaro weAfrican Union vamwe vanyarikani vari kumusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti Zimbabwe inoda mari yekuAmerica inodarika mamiriyoni mashanu kuti ikwene nzvere urongwa hwayo hwekugadzirisa kurwisa chirwere charura pasi rose checoronavirus icho chakatangira kuChina pari zvino vanhu mazana manomwe nemakumi maviri nemumwe vari kuongororwa mushure mekupinda munyika kubva kunyika dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi kuChina kwafa vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamoyo
pese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika pamaairport nepamabhodha pese tosimeka shure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havane here kupisa kwemuviri saka pane mishini iriko inotarisa kuti munhu haasi kupisa muviri here zvandivo zvatiri kugadzirisa izvozvo tatozvigadzirisa zvese zviriko kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsotsvenenzera
saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumweko zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei
ehe kune maambulensi naana chiremba panoti panonge pana chiremba vati kana pabatwa munhu azvinzi ari kupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei ona kuti anokodzera kuti aende anobva aendeswa kupi kuchipatara kuchipatara ndokuonoitwa chiisolation apa pamaairport iquarantine robva ipopo akuendeswa kuisolation kufanika kwekuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins ndozvatakati vanoenda ikoko kuBulawayo tine Farmgate
gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo totanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rine nyaya yekuti Zambezi River Authority iyo inoongorora mamiriro emvura murwizi rweZambezi inoti iri kufara zvikuru nekuwanda kuri kuita mvura murwizi urwu zvekuti yave kutarisira kuti dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi richaita nani munguva pfupi inotevera topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau repaindaneti rezimlife iro rine nyaya yekuti mumwe mupurisa akapfuura mumwe wake akapa kuchivhu apo vaedza kuubata mumwe aifungidzirwa kuti igororo Musa Denge uye aipomerwa mhosva dzekuba motokari uye akabva azosungwawo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Haini stira mudito olibati ripo pa South Africa pa dinrona hapo pakara adangu kumunde panyea sana ini chimtudi zwa awani nga chungote wa uraza obviousika aminu sawaru kufitu wana zuko kusaka hapana kana trazo utuka 2030 2030 wakumana sasa sayi na mene wa anumunyike iko sinesu asuna trazo change 2030 sinige samira sayi iko sinatua sema mirra sakaita 2030 atisuna kutombo wanezo wawarumia wawaya wazili wasanyanya 2030 makudikane sisi mtina kana 2 years kana 3 years but mtula 2030 warumi ngawa ya msadari waiti tini wano shele and reform ya sakato jisiwe ma sanctions asusu niwani kwa tiyo ya still repeating the same thing yunga mamizu kuru za chitendu la panu wani apana jine msuwe chitu kubuda yeti motu wazili 2030 chihona change awarumi ya msadari yei tatenda angu pa studio safe ina
VOA Studio 7 makadi wa shamarari wedu makadi zvenyu ini ndinofara ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma ndiri mu Eastern Cape mu South Africa ndinodawo kupa yambiro kuruzhinji rweZimbabwe rungangodaro rwakateerera pamwe chete nemutungamiri wedu webato guru rinopikisa munyika wa Advocate Nelson Chamisa pamusoro pemayuti mayuti ZANU-PF ayo akadzingwa matatu ayo vatungamiri wavo ndakatarisa nyaya iyi ndinoona sekunge kuti kumagumo ndokune nyaya ndokwatakuenda uye kudzingwa kwevarumawa handione sekudzingwa chaiko kuri pamutemo wekudzingana mubato ravo asi kuti ndo anonzi mavara kuda kuyedza kukwewa bato guru rinopikisa munyika kuti ribatsirane nawo richifunga kuti ichokwadi zvinhu zvavari kuita zvino yambiro yangu inoti wanhu dai tiine pfungwa dzimwe chete tarega kuchinhu chinonzi kuitiswa nekuti apa pari kutsvakwa kuti ZANU-PF ipiwe masimba achibva muwanhu kuri kudzorera masimba ekudzvanyirirwa pakare pasvika ZANU-PF iko zvino yakanga isina kupafungira kuti ichapasvika ba yaifungidzira kuti MDC ichabatana nawo kuti kubirira kwakaita maelection awo muna 2018 kuratidze kuti kuri pamutemo zvino zvaramba zvazvaramba kudaro vakuda kuita kuuya nedzimwe dzizira zvikuru sei kuopposition party asi ndichiwimbawo nevatungamiri weopposition party kuti varume vane uchenjeri zvinhu izvozvo vanofanirwa kuti vazvione tapota tingadzokorore zvakamboitwa kuna Sawe ndatenda.
Makati iku watereri we studio 7 ni wa shamarari wa namkoma blessing wa namkoma jonga kati mire nindi ni kwa Johannes Chorese ndiri zvangu kuno ku South Africa kumpumala na kumidhlebhu ndinoda hangu kutaura nezvenyaya yauyo unozviita energy mutodu iyo energy mutodu iyo nga asatora sokutoti vanhu hatisi kuziva zvinhu zviri kuiti chavanoda kufira vachiita sokuti ZANU-PF iri kuita zvinhu zvakanaka chii chaanosira achitaura please zvokwadini studio 7 ndini maimbogonawo maiti munzirawo vamwe vanhu ava naenegi mutoti zvinhu zvavanotaura ka hazvingotifadzi isu
ndine chichemo changu mondionesawo panyaya dzakaita sedzodzo ini zvangu ndiri munhu anobva kuchiredzi Chiredzi South. But nyaya iri kuitika kuChiredzi South haisi kunzwisisika ndeyeuori. Apa vari kutitorera nzvimbo dzedu vachipa varungu kuti varime minda yedu yatakagobora. Saka amenoti chirongwa ichi chiri kubva kuna vamunangagwa here kana kuti chirongwa ichi chinobvepi hatisi kuchiziva. Bekozi nyaya iyi yatonetsa zvokutoti nzvimbo yose yatotorwa ichipuwa murungu andobva kura andonzi anda kurima bundo rake rokupa mombe. Saka zvinhu izvozvo hamenoti zvinhu zvakamira sei? Motibatsirawo Studio 7, motibatsirawo nyaya yakaita sei kuti kana uchinzi zvotosvika kumatare edzimhosva zvive zvinosvika zvinhu zvakaita saizvozvo zvisvikevo munzeve dzavamunangagwa, zvisvikevo munzeve dzavachiwenga, zvisvikevo munzeve dzavanelson chamisa. Tinzoti vatibatsirevo nenyaya yakaita sei, because shuwa tatambura tatambura kwete zvokutamba. Ndini zvangu vamuhlope ndiri pasouth africa patavazimbi Limpopo. Ndatenda zvangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asiri nechekuita nestudio 7. Tinokokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzedu dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Robert Conrad uyo akaita mbiri nekuva mutambi pamafirimu akaita sa The Wild Wild West uye Hawaiian Eye kuma 1950 akashaya nezuro ave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Bazi reUnited States rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika reState Department raburitsa mazita emauto emuAmerica maviri akashaya mushure mekupfuurwa nezuro muguta reShehzad mudunhu rekumabudazuva kwenyika yeAfghanistan. Vaviri ava vange vave nemakore makumi maviri nemasere ekuberekwa vanoti Sergeant Yavia Jaga Guterres na Sergeant Antonio Ray Rodriguez. Mamwe mauto emuAmerica matanhatu akakuvara. Izvi zvakatevera kurwiswa kwavakaitwa nemumwe muto wemuAfghanistan wavaishanda naye akavapandukira. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha nezvekudzikira koita nyaya dzezveupfumi muAmerica zvichikonzerwa nechirwere checoronavirus.
Mafambiro azviri kuita ndokuti kuChina ndiko kunenge yatinoti simusimpoti wokugadzirwa kwezvinhu zvinobva zvichinge zvazotumidzirwa kana kutengwa kunyika dzakasiyana-siyana. Tikatarisa muno muAmerica tinoona zvakawanda zvatinenge kana takatopfeka patiri panapa zvakanzi made in China. Tinoonawo kuAfrica ndo zvakangoitawo saizvozvo. Inyika China ina vanhu vakawanda pasi rose kudarika vamwe vanhu vose vedzimwe nyika. Saka urwere rwecoronavirus kukaitika kunyika yakaita saiyoyo kunoita kuti ufumi hwepasi rose kune huchiwana zvinhu zvinogadzirwa kukoko kuChina ikoko pamwe nokutengesera vuChina zvinobva zvaderera ufumi kubva kwaderera zvekare. Tinoona kundege chaidzo dzomuAmerica muno mudhakabva dzatonzi hatichaendi kuChina. Tikatarisawo nyika yeZimbabwe dzimwe nyika dzakati maambasada wekuChina ari kuti vanhu vanobva kuChina chimbomirai kuya kuZimbabwe kuzoshanya iko kuriko kune kuchibva dzimwe mari dzenyika ikoko tourism iyai. Saka zvinhu zvinoafekta ufumi kwenyika yakaita seAmerica nofumi kwenyika dzose zvadzo dzapasirose.
Tichitarisawo iyo mabhizimisi ekuAmerica tiri kuona mamwe ari kunana China ikoko vana KFC vanenge vatoti vakatovhara. Tanzwa kuti Amazon haisi kuendawo kumwe musangano mukuru nenyaya iyoyi. Tichitarisawo mari dzevanhu dzinenge dziri pamusika. Zvinenge zvakufamba sei atingati mastock market aya?
Zvine zvakuitika ndozvokuti mari dziri pamusika dzamastock market dzine dzakaita sepenjeni dzavanhu ma401k ayaya anenge achienda kumusika wemari iyo anobva adzakira zvino zvokuti vanhu vanobva varusa pensheni yavo vakawanda wanda vanosevenza kana muri muno muAmerica mastocks iwayo akanga adzaka. Kudzaka kwaatoita ikoko kubvisa mari inenge iri mari yomunhu unenge achishandiswa ikoko zvozobva ikoko zvinobva zvazoenda futi kumabhizinesi acho anenge achisevenzwa navanhu ivapo kuti mastocks amabhizinesi iwayo anobva adzaka zvekare kudzaka kwavo kutora mari kubva muvanhu. Saka zvinhu zvinobata pasi rose kunyanya ufumi hweAmerica hukanyanya kubatwa chaizvo necoronavhairasi iyoyo yokuChina uko zvinobva zvapararira nyika dzose nokuti nyika dzose dzinofanira kushandisa US dollar kutrada nokutenga kune dzimwe nyika. Saka nyika hombe dzapasi rino dzinenge dziri kunyanya kubatwa chaizvo China America ndokunobva zvimwe zvinhu saka nazvozopararira pasi rose taakuona dambudziko muufumi hwepasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo. Tarisawo mukanya mamiriro akaita zvinhu munyika umu muri kuzvionawo sei kuZimbabwe?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vanhu havana kubatana, vanhu havasi pamwe chete, havasi kuona dambudziko. Vamwe vari kuroona dambudziko, vamwe vari kuita zvematongerwo enyika. Vanhu ngavabatane, kavanhu varwise chinhu chimwe chete, varwise urombo nekuvaka nyika. Tarisai muone, taisekwa nemunhu wekuDubai akati Dubai takaivakira mudesert. Ini Zimbabwe mune zvese zvese zvamuinazvo. Chichikombeya inimi neDubai muone pane Dubai nepane Zimbabwe iye zvivezvi. In less than 5 years. Saka tiri kuenda kupi? Hatisipo kuti tingoita zvepolitics ka. Ngationeka kwatiri kuenda varume ka. Tivakaga zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire mangwana. Inzwai zvinoitika kuna Rwanda. Vakamborwa vanhu vachirwisana vanhu vega vega. But kwakazouyawo mumwe akati izvi zvenyu zvokuti hanzi kokorochi chichi ina handizvidi. Ngatitarisane nechinhu chimwe chete. Kurwisana nepovhati nekuvaka nyika ino iye zvino Rwanda yakutotyisa. Saka ende chimwe chinhu chikuru sandechekuti nyaya iyi inyaya diki diki, nyaya ndeyekubatanidza Africa. Kana Africa isina kubatana dambudziko hariperi. Zvinhu zvose nhasi makunoenda muchinokumbira maChina muchikwereta mari muchapedzera matorerwa nyika nevachina munenge muine chikwereti.
Chikwereti zvawandisa
zvawandisa.
Ashika iyo mukaya varikuti varikutonga varikuti zvese zviri kukonzerwa nezvirango zvavanoti vakatemerwa neAmerica nedzimwe nyika.
Ida vachiyeba kudaro. Smith akati aditakanga tapiwa vatsvakchi the whole world kusare kweSouth Africa chete. Patakazibva kuhoto takasvika mari yakanaka ka. Dai. Mari iripo yese yakanaka vakapiwa hongwe yese naSmith vakatanga kubvubvutana. Uyu achitora achiisa muhugwe uyu achiisa chinoro uyangu achiita chinoro vakomarai nyika inopona inopona here corruption yakanyanyisa munyika ende payave iye zvino izvi hapaite iye zvino izvi munonzwa kuti kune vafanha vaitaura nenyaya yecorruption yemupati mavo yemomomo hanzi vakabviswa vakatanganiswa mupolitibro nokuti hanzi vafumura zvavakataura izvozvo vari kutaura kachokwadi ka. Saka imi hamudi kunzwa chokwadi. Tinoramba tichitonga hambofa akatonga havo. Iwe zvawazotonga waitira chii vanhu. Inga vanhu iye zvino izvi vaakunwa mvura yematoiret. Vamwe vaakudya magwavava nekushaya nyama. Nyika haichisiri nyika yatinoziva kai. Saka tiri kuitei ipapapa. Ngatipeiwo vamwe timboonawo kuti vanoitawo sei.
Muri kumboteerawo here vechidiki vari kuimba kuZimbabwe uye ndevapiwo vamuri kuti varege vari kumboedza kufambisa chimurenga kumberi?
Kune vashoma-shoma vazhinji ava takungonzwa nenyaya yekuti hanzi dance hall ndinotoda kukutaurira ini ndagara mumusic ngatiregei kutora zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu ndozotoita zvedu handiti music yedu tinayo vamwe vaiimba sungura vamwe vachiimba chimurenga ichochi vana Zex Manatsa vana Oliver Mtukudzi vana Tine Chikupo vese vana Marshall munhu mumwe vana Susan Mapfumo nhasi uno taakupembedza kuti hanzi Zim Danso. Danso munoiziva imusic yekujamaica. Mashavi ekupi? Ekujamaica. Saka tiri kutaura nenyaya yeculture. Tiri kutaura iye zvino tiri muno muna America. Mukabvunza kuti ko Thomas Mapfumo munhu wei? Kune munhu wese ari muAmerica anoziva kuti ndinoimba mumusic yekuZimbabwe. Inonzi chimurenga. Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Zim Danso munoiziva zvakanaka. Inotambwa nevakadzi vasina kupfeka. Zvindo zvinhu zvamaakutora kuisa munyika izvozvo. Muda kuti vanhu vakanga nekushupika kwavari kuita. Zvodha hadzi zvodwa wabandu. Zvakaoma ngatiregeka kuzvifumura. Bob Marley akaimba akati emancipate yourself from mental slavery. No mental slavery.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukanya.
Alright.
Nako kambo chamutengure ndo katinotanga nako chirongwa cheStudio 7 kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya Mapfumo aiwa vateereri hanzi chinobhururuka chinomhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vopeta musangano wavo wepagore kuEthiopia nhasi kuAfrican Union. Zimbabwe inoti inoda mari inodarika mamiriyoni mashanu kuti irwise chirwere checoronavirus chikapinda munyika. Vateereri anoti muswere zvakanaka, ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. soku izika.